Vachitaura vari kumahofisi avo kusekuru Kaguvi Building nezuro, amai Nyoni vakati hurumende haichadi kuti vanhu vatengesere zvinhu munzvimbo dzisina zvimbuzi nemvura nokuti zvine njodzi kuruzhinji rwevanhu sezvo zvichipa kuti korera ipararire. Amai Nyoni vakaenderera mberi vachiti kune vamwe vanotengesa mumigwagwa vave kubva vatobika zvokudya zvavanotengesera ruzhinji panzvimbo dzavasina kupiwa nekanzuro, izvo zvopa kuti hurumende itore danho iri. Asi vatungamiri vemasangano evanotengesa mumigwagwa anoti kanzuro ndiyo iri kukonzera dambudziko rekorera sezvo isiri kuchenesa mvura nekugadzira pombi dzesiweji dziri kuputika. VaEfrem Chizola vanomirira sangano remunhu mutapa Royal Charter vakati vanopokana nemashoko ekuti nhengo dzavo ndidzo dzakonzera korera.
Tine kushushikana zvikurusa nekuti pane kurasirwa kweupenyu kwakaitwa nekuda kwedambudziko rekorera. Asi nyaya iripo yataona iseboka, tinoti zviri kutaurwa nemamwe mapepanhau kana nevamwe vanhu vakazvimirira vachiti korera iri kubva muvanhu, iri kubva mumavhenda, hativirirani nazvo. Isu tinoti korera iri kubva mumvura isina kuchena iri kusupplywa kuburikidza nesito Harare kunyanya mumvura iyoyo, uye zvine kusatakura kwavanoita kwavari kuita marara. Saka tiri kuti ngavadzokere kumabasics, ngavatakure marara, ngavagadzirise zvimbuzi zviri kumvura iri kubuda muzvimbuzi ichingotenderera. Izvi ndopatiri kuti ndopane nyaya.
Vanoti vatengesi vanogona kushorwa nekutengesera pedyo nemvura ine masiweji sekumbare, asi havasi ivo vakonzera kupararira kwechirwere.
Takatarisana nevanoti vanozvishandira vanonzi mavenders, vanozochiva catalyst pachirungwa ndisini kuti ndingataura kudine shona kuti inozochifamba nekukasika korela, asi ichinge yabva zvayo mumabasa ari kuitwa necouncil. Ngavasave corrupt, ngavasapoliticize zvinhu. Uyezve we can't rule, hatigone kurula out kuti sekushandiswa kwaisimboitwawo korela nedzimwe nyika dzekunze kana nevamwe mapato anenge achida kupandukira hurumende. Zvinogona kuitika futi munguva yedu. Korela has been used as a weapon of war and it can also be done within our time.
Amai Agnes Magunje veZimbabwe Informal Traders Association vakati nhamo yekushaya mabasa ndiyo yapa kuti vaende mumigwagwa vachiti kuvarambidza kutengesa zvichavasiya vasina chekubata.
Isusu tiri kuona kuti zvishuwa korera yakonzera kufa kwevanhu vakati wandei, ende tiri kuona kuti iri kunyanya kuzobatanidzwa ichinzi mavhenda ndo anyanya kukonzeresa, ndosaka ari kubviswa munzvimbo dzekushandira. Asi tiri kuona kuti vanhu vanozopedzisira vachishanda munzvimbo idzodzo nenyaya yekuti havana cheuviri, hapana chekuvararamisa, saka vanopedzisira vakutsvaga kuti vowana sei kuraramisa mhuri dzavo. Saka kana tichibvisa vanhu pane imwe nzvimbo inovaponesa tichi tovadzivirira kurufu, tiri kufanira kuziva futi kuti nzara inokonzeresa futi rumwe rufu rwerimwe nzira. Saka tiri kuti ngativeiwo nemaalternatives, ngativeiwo nedzimwe nzira dzekuti patiri kusudurutsa vanhu ava tiri kuvaisepi, tichiziva kuti vanhu ava vari kuda kuponesa mhuri dzavo, vana, zvikoro zvakavhurwa. Saka tinofanirwa kuti titarise zvakanyanya kudzama kuti hongu zviri kukonzeresa, asi hatisi kugadzirisa rimwe dambudziko here tichikonzeresa futi mamwe matambudziko akatonyanyisa anenge akutozoparadza futi mhuri idzodzo dzatiri kuda kuti dziponje.
Vasamuel Wadzai veZimbabwe Initiative for Social and Economic Transformation vakataura kuti zvokuita hwagonzo machiti nemapurisa uye kubviswa nechisimba havawirirani nazvo.
Isusu maonero edu ndekuti danho rakatorwa nehurumende rokubvisa mavenders mutsu vachipaiwo nyaya yekubuda kwekorera hatiwirirani naro. Tiri kuona sokuti zvinhu zvakaitwa nokumhanya pasina kuhurukuro dzakaitwa nemainformal traders, hurukuro dzakaitwa nemavenders. Paifanira kuitwa hurukuro yokuonesana kuti zvii zviri kufamba sei, dambudziko nderipi, poonekwa solution vanhu vakagara pasi. Saka zvokumhanyidzana nokubviswa nechisimba zvataona zviri kuitika, isu seboka hatitenderani nazvo.
Mukuru weZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaStanley Kanyakudza vakatsinhira mashoko akataurwa nevamwe vavo vachiti dambudziko imvura inobva kukanzu iri kukonzera korera.
Zvizhinji zviri kunoiswa zvichitumiwa kunoemerera vanhu izvo nenyaya yekorera hazvibva kukwatiri, zviri kubva kuti hazvimvura haisi kuenda kuvanhu, nzvimbo dziri kuwanikwa zvirwere vanhu vari kuzvicherera matsime asina kuvharwa inyaya yekuti hakuna mvura iri kubva vanhu vari kushaya zvekuita saka izvozvo zviri kusakisa hosha nokuzenge vakuzenge vakuchengeserwa chikafu chisina kugadziswa zvakanaka panzvimbo dzinodambudziko saka zvinokonzera chirwere haisi nyaya yemavhu ngazvibve kwatiri tinovavada kuti ndo zviri kuwanisa vanhu chikafu mabasa hakuna zviri kuzikanwa nenyika ese ko vorarama nei hatingauraya nyika unoponda munhu unosvika mupondo wowana asina mari waitei
amai nyoni vakakurudzira vatungamiri vemapato aya kuti vanyore nyinyiro dzavo dzose kuti vagonodzipira kumahofisi ekumusoro kuti vaonesane kuti vangabatsirika sei imwe nyaya yakabuda pamusangano uyu ndeyekuti kanzuro yakatsvaga nzvimbo 26 dzokuti vanotengesa mumugwagwa vaende kunotengesa zvinhu zvavo asi hapana kana zvivakwa kana zvimbuzi zvakaiswa ikoko nyaya yakabuda zvakare ndeyekuti vanotengesa mumigwagwa vanoda kuti nzvimbo idzi zvipiwe bazi raamai nyoni kuti vagokwanisa kuzvivakira zvinodiwa nokuti kanzuro hapana zvairi kuita ndakamirira studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri.